kuita magombei vakaonekwa nemapurisa nezuro kunyabira iye zvichitaura kudai kuongorora kwenyaya kuri kuendera mberi dokita magombei vari muchipatara vari kutariswa nanachiremba vaonekwa nanachiremba vavo vaonekwa nanachiremba vehurumende vari vakachengetedzeka havana kusungwa maloya avo avaona uyezve akavaona kubva nezuro mhuri yavo inosanganisira baba wacho vari kuvaona kubva nezuro hapana kusanzisana nemapurisa sezvoda kutaura nevamwe vanhu musocial media vari kushandisa mashoko ekunyepa kuitira kuti vadisturbe mainvestigations zvinhu zvatisingatarisiri semapurisa nokuti vamwe vanhu vatizopedzisira vaitai toti pachirungu defeating or obstructing the course of justice oda kuti vanhu veruzhinji varegere nyaya iyoyi iferefetwe ifambe zvakanaka.
Pane mashoko assistant commissioner Nyati ekuti izvo mapurisa makambenge marambidza magweta Dr. Magombei kuti avaone
mashoko ekunyepa. Toda kudzokora zvemashoko ekunyepa. Chiri kutishamisa, pane zvikwata zvemaloya magweta akawanda vari kuuya vachiti tisu tiri kumirira Dr. Magombei. Dr. Magombei vane maloya avakataurira mapurisa nezuro kuti ndo avari kushanda navo. Pale asi isusu sekuona kwatiri kuita hatidedi kupindira pakunetsana kwemaloya. Toda kuti maloya vanetsana vega, isusu hazvinei nemapurisa. Maloya ngavave vanhu vakarongeka voziva kuti ari kumirana Magombei ndiani, kwete kuti paite maloya akawanda wanda anozopedzisira atokanganisa mapurisa kuita basa ravo. Isusu hatina loya watadzinga, asi kuti ivo maloya ngavagadzirisane.
Kana vamagombei vapedza kuonekwa nanachiremba, muchatora matanho api imi semapurisa?
Tinoda kuzoita yatinoti interview na Dr. Magombei ipapo kuti tinyatsonzwisisa kuti nyaya iyo yakamira sei. Ndo zvandoda kungozivisa veruzhinji izvozvo.
Interview muchaitira kuchipatara kwavari here kana kuti munenge movadaidza kuukamba yemapurisa?
Tinenge tichizivisa veruzhinji zvinenge zvichitevera.